Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kava tereri tirusa kana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro kurume 20 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yokumbira vekunze mari inodarika zana nemakumi masere mamiriyoni emadhora yekubatsira vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Sangano reJoint Operations Command kana kuti JOC rinonzi harisi kufara neurongwa hwesangano reNera hwekuratidzira nemusi wechitatu.
Mumusha weCapes United mozara nemafaro zvichitevera kubudirira kwechikwata ichi kupinda makwikwi emini league stage yeCAF.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe iri kutsvaga mari inodarika zana nemakumi masere mamiriyoni emadhora yekushandisa mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Izvi zvataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaPelekezela Mphoko pamusangano wavaita nevamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu wapindwawo nesangano reUnited Nations Development Programme, vemabhanga pamwe nevemakambani akazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevamiriri venyika idzi pamuzinda wavo muHarare nhasi, vamboko vati vamiriri ava nemakambani aya vanoziva dambudziko rakawirwa neZimbabwe uye hurumende yavo iri kuda rubatsiro rwemhando yese. Vatiwo hurumende ichaidza nepainogona kuona kuti mari yese ichabviswa ichaendeswa kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Vamboko vati mari yese ichabviswa ichange ichibatwa neReserve Bank of Zimbabwe uye vese vanenge vabvisa mari yavo vanogona kupiwa umbo hwekuti mari yavo yakashanda sei. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende iri kuongorora kuti mari iri kudiwa imari, asi vakawana $188 million inogona kubatsira zvakanyanya. Vatiwo musangano weSouthern African Development Community uchangobva mukiitwa wakaratidza kuti mafashamu akaparadza zvinhu zvakawanda muZimbabwe kudarika munyika dziri mudunhu rese. Mukuru weUNDP muZimbabwe vaBishop Para Julie vati vatambira chikumbiro chehurumende uye vari kushanda nehurumende yeZimbabwe mukubatsira vese vakawirwa nedambudziko iri. Vatiwo zvinofadza kuti pane rubatsiro rwave kutopinda munyika. Mumiriri weChina muZimbabwe vaHuang Ping vati chikamu cheRed Cross chekunyika kwavo chakabvisa rubatsiro rwezviuru zvishanu zvemadhora, uyewo vashandi vemuzinda weChina muZimbabwe vakabvisa zviuru gumi zvemadhora zvekubatsira vakawirwa nedambudziko. Nhasi chaiko pane rumwe rubatsiro rwematende, mishonga nezvimwe zvasvika munyika kubva kuJapan, uye Namibia yazivisa kuti iri kuunza rubatsiro rwechikafu runosanganisira magaba ehove miriyoni. Mukutanga kwemwedzi uno, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakati dambudziko remafashamu idambudziko renyika yese, izvo zvinoita kuti hurumende ikwanise kutsvaga rubatsiro kunze. Pane vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu vakatofa munyika yese, uye mhuri dzinodarika zviuru zviviri nemazana mashanu dzakaparadzirwa misha, zvikoro nemakiriniki zvikaparadzwawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe remasangano anopikisa munyika reTransform Zimbabwe rinoti riri kupinda mukuratidzira kwemusi wechitatu kuchaitwa nemasangano anopikisa achishanda ari pasi peNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Sangano Nera rine mapato anosvika gumi nematatu ari kurwira kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vaudza vatori venhau kuti bato ravo rinotsigira kuti munyika muve neshanduko panyaya dzekuvhota kuitira kuti sarudzo dza2018 dzive dzinenge dzakachena.
Saka isusu seTransform Zimbabwe tiri kutanga kunyoresa kureji kwatingati voter registration kubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota panotanga kunyoreswa kuvhota nezeki. Saka tatanga program yekunyoresa kuvhota yatiri kutendera tichiti vatsigiri veTransform Zimbabwe nevagari veZimbabwe ngavatinovakurudzira kuti vandonyoresa kuvhota.
Vativo ivo nevamwe vavo munera havasi kufara nyaya yekuti hurumende yave kuda kutora urongwa hwekutenga mishina yekushandisa kunyoresa vanhu kuvhota yebiometric voter registration kubva kuUNDP uye vari kutora matano ekuti izvi zvisaitike.
Saka isu sepolitical party tiri kuramba izvozvo. Saka tine zvinhu zvitatu zvatiri kuita kuti tirambe izvozvo. Chekutanga tiri kuratidzira mumastreets muswe chitatu muno muHarare. Saka seTransform Zimbabwe tichishanda pasi pebanner renera tiri kuratidzira muswe chitatu. Chechipiri tine petition yatiri kusaina yatiri kunyoresa vatsigiri veTransform Zimbabwe nemacitizens vari kusaina petition yekuti tiendese kuSADC kuti manikidze SADC kuti ito ise pressure kuhurumende kuti isaita interfere paprocess yeacquisition ye BVR kids. Chechitatu tiri kushanda nenera kuti tizoenda kumataredzi mhosva kumanikidza hurumende siye zek iri independent.
Vatiwo bato ravo ravi kufamba nenyika yese richikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota gore rinouya. Vatiwo kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvikarambidzwa kuvhotera ikoko, bato ravo rine urongwa hwekubatsira zvizvarwa izvi zvikuru sei zviri kuSouth Africa neBotswana kuti zvive kuzovhota musarudzo dza2018. Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vemuZimbabwe vanogara kunze kwenyika zvikuru sei kunyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neBritain. Kamera Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kuratidzira dzichinyunyuta nekusarongeka kuri muhwaro wedzidzo utsva kana kuti new curriculum yakaparurwa gore rino nebazi rezvedzidzo netsika. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vanoti varairidzi vazhinji zvikuru vekumaruva vave kutoshandisa zvakare silabasi yegore rapera kuti vakwanise kudzidzisa vana sezvo hurumende isina kukwanisa zvose zvinodiwa nevarairidzi. Vamasaraure vanotiwo mabhuku nezvimwe zvinodiwa mukudzidziswa kwevana hazvisi kuwanikwa muzvikoro izvo zviri kuomesera varairidzi. Masangano evarairidzi ari kunyunyutawo neurongwa hwehurumende uhwu achiti yakamhanyira kumedza kutsenga ichada sezvo isina kutanga yanzwawo pfungwa dzevamwe vane chekuita nenyaya yedzidzo. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kanawo komiti yeparamende inoda nezvedzidzo kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Muzvikoro mizhinji nyika yose munenge yatingati confusion yakanyanya panyaya yeimplementation. Vadzidzisi vari kukundikana kunge vachizadzikisa zvinodiwa negwaro dzairo redzidzo rakaparurwa irori. Tikanga tichitarisa muzvikoro zvekumaruwa zvizhinji hazvina zvikwanisiro zvacho zvekuti zvozadzikise basa iroro. Hakuna magetsi ekuti vaite zvedzidzo zvemakombiyuta zvinotarisirwa. Hakuna malaboratories ekuti vakwanise kudzidzisawo zvidzidzo zvesainzi. Totarisazve panyaya yezvishandi zvakaita semabhuku ekuti vana vachidzidziswa zvi. Hakuna mabhuku acho ekuti vana vanga vachidzidziswa nawo. Zvinyorwa zvacho zvekuti vana vaverenge hapana. Kana iro bumbiro racho haviko paground kuti vanhu vakwanise kunge vachitarisawo mubumbiro racho redzidzo vachidzidzisa vana zvinoenderana nebumbiro racho. Totarisazve vadzidzisi vatinavo muzvikoro zvedu havana ruzivo rwekudzidzisa zvimwe zviri kutarisirwa kunge zviri zvichidzidziswa zvakafanana nezvimwe zvava vanoti mamas displays nezvimwe. Hatina vadzidzisi vakadzidziswa kudzidzisa basa iroro. Totarisazve zvidzidzo zvitsva zvakawedzerwa. Hatinazve vadzidzisi vakakwana vekudzidzisa nekuti hurumende yakafriza mapost emacivil servants. Saka hakuna vaticha vanyowana vaiswa kuti vadzadzikise zvido zvegwaro dzairori redzidzo.
Saka chii chiri kushandiswa nevarairidzi muzvikoro kana muchiti karikulamu itsva haisi kushandai?
Vadzidzisi vazhinji vatodzokera kushandisa karikulamu yekudhara yanga iripo nekuti itsva yacho havana masilabhasi acho yekuti vadzidzisi.
Saka imi sesangano muri kuronga kuita sei?
Tiri mubishi rekutaura nemamembers eunioni yedu and izwi gura vari kutaura nderekuti ngatitomboratidzirei tiradza kunyunyuta kwedu.
Mati mambogarawo here pasi nehurumende muchiratidzawo divi renyu rezvamuri kunyunyuta izvi musati mafunga matanho amuriuda kutora?
Takagara navo kasingaperi tichivatsanangurira tichivapa nhona dzedu tichivaudza kuti zvose izvi zvinoda kuti zvigadziriswe asi vanhu vacho vane kamwe kakuoma musoro kavainavo kakungoti chandagwinyira kana changoti chandabata ndichocho havazwe mazwi evamwe saka apa takutozamawo zvimwe kuti pamwe tingavazunguzewo tikambodaro mombovhurawo nzeve dzavo vachinzwa zvinofungawo nevamwe.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7.
Banga repasi rose reWorld Bank riri kuita musangano wepagore unoona nezveminda pamwe nenzara pasi rose. Vana mazvikokota munyaya dzeminda nenzara vari kupa maonero avo pane zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose. Musangano uyu unopera nechishanu uye uri kuitirwa muno muAmerica. Mutori wedu wenhau Praxidis Jeremiah ari kumusangano uyu. Wakadi PJ?
Ndiri pangu makadiyo.
Aiwa isu tiri wadi. Ungatudze kuti chinangwa chemusangano uyu ndechei chaizvo?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekupana mazano kuvandudza pamwe chete nekusimudzira mabasa emabatirwo angaitwa ivhu zvikuru sei mukurima.
Pane matambudziko ari kusimudzwa here pamusangano uyu?
Ehe, matambudziko aripo zvikurukuru sei mabatirwo anoitwa iya tingati land management. Vari kuti ivo zviri nyore kunyora nezvazvo pabepa asi kuti zvizoitwa mune nemazvo ndopane matambudziko ipapo. Saka gore rino vane zvinhu zvitatu zvavakatarisa zvekuti vange vachinyatsozeya uye vachipana mazano. Kushandiswa kwemichina yemazuvano, new data sources, pachishandiswa michina yakaita semadrones. Pachiratidzwa kuti zvinhu zvese zvaitwa zvatorwa zvese mifananidzo nemadimensions emafarms acho neland iripo iri available nevanhu vacho vanenge varimo munyika idzodzo. Zvekare kuti kushandiswa kwedata iroro ravanenge ravawana zvekare kushandiswa kunoitwa internet kuti vange vachiita process data rese iroro. Zvikuru sei munyika dziri kuchiri kusimukira ndokuchine dambudziko rakanyanyisa.
Tiri kuonawo kuti pane chizvarwa cheZimbabwe muzvinafundo mandivamba rukuni variko sechipanga mazano. Pane zvavataurawo here zvinobata nyaya yeZimbabwe?
Vanga vasati vanyatsoenda zvakadzama kudivi rekuZimbabwe vachazonyatsotaura mangwana pavachaita presentation yavo. Asi chandaona ndechekuti pane vakawanda vabva kuZimbabwe. Delegation yacho guru rabva kuMinister of Lands kubazi rezvehukurima vachitungamirirwa naivo vaJoseph Madi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Praxidis. Tinotenda. Mutori wedu wenhau Praxidis Jeremiah ari kuWorld Bank muno muWashington DC.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm. Mukuru weboka rematikitiva muamerica re Federal Bureau of Investigation kana kuti FBI va James Comey vatsinira kuti sangano ravo riri kuferefeta kuedza kweRussia kupindira musarudzo dzemuamerica kusanganisirawo kana paine zvekudyidzana nechikwata chaitsvaga mutungamiri wenyika va Donald Trump rutsigiro. Vakomi vanga vachipa umboo nhasi pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora pamwe chetewo nemukuru weNational Security Agency Admiral Mike Rogers.
Britain inoti chashandisa mutemo Article 50 kuzivisa zviri pamutemo nezvekuda kwayo kubuda mugungano reEuropean Union musi wa 29 kurume. Mutauriri wehurumende apa chiziviso ichinhasi achiti European Union yaziviswawo nezvechiitiko ichi.
Vanhu vemuPeru vari kunetsekana nemafashamu pamwe nekuondomoka kwevhu nematombo zviri kukonzerwa nemvura yakawandisa iri kunaya iyo yauraya vanhu vangangosvika 90 nevashanu uye vamwe vanodarika zviuru zana vasina misha kubva munandira.
Kuondomoka kwehupfumi kuri kuita kuti veruzhinji vasina medical aid vatadze kupota vachiongororwa mamiriro eutano hwavo. Mukuedza kubatsira veruzhinji vasingakwanisi kunoongororwa mamiriro eutano hwavo, makambani anoita nezveutano ari pasi pesangano reZimbabwe Medical Association akaita chirongwa chekubatsira pachena muHarare achiongorora zvirwere zvakaita sehigh blood pressure, rurindi kana kuti tuberculosis neshuga. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu akanoongororwa pachena nechanchapfuura vaGabriel Magumbu vakaratidza kufara nechirongwa ichi. VaMagumbu vakati upenyu hwevanhu muZimbabwe huri parumana nzombe nokuda kwokushaya mari.
Chinhu chakanaka kuti munhu azive kuti nebva ane chimwe chirwere chainacho chaasiri kuziva, anobva atongochiziva, anobva achibata tisiri pedyo pedyo tirikwanisa kunge tichirapika nekuti tinenge tabatwa nguva ichiripo.
Mumwe akaongororwawo pachena musi uyu vaGabriel Muchena vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vapote vachiongororwa nguva dzose. Vakatenda sangano reZima nekupa mikana kunyanya kuvarombo kuti vavhenekwe utano hwavo pachena.
Tikatarisa tinoona kuti isusu munyika yedu munomu vanhu vakaomerwa, vanhu vashoma vari kukwanisa kuwana rubatsiro rwekuongororwa. Naizvozvo danho ratorwa iri rekuti vanhu vange vachiongororwa utano hwavo pachena nemakambani akasiyana siyana aiwa idanho rinofadza zvikuru sei. Saka tinotenda tichiti dai zvaramba zvakadaro zvichiitwa, zvida munyika ino vanhu vangabatsirika. Kune vanhu vazhinji vari kurwara, vamwe vachifa vachifamba vasingazivi kuti utano hwedu hwakamira sei.
Mumwe wavana chiremba vaibatsira pachena Dr. Michael Mangweni vakati vari kuita zvirongwa zvebatsiro izvi mushure mekuona kuti veruzhinji vari kutatarika munyaya dzekuchengetedza utano hwavo. Chiremba Mangweni vakati vakaparura urongwa hutsva hwakanangana nekubatsira vanhu vanoshaya hunonzi Rapiso, uhwo huchange huchiitwa vachishanda nebhanga rePOSB. Munyori mukuru musangano reZima Vashingi Bopoto vakati urongwa uhwu ndehwekuwanisa rubatsiro kune vasingagoni kunoongororwa nanachiremba nokuda kwourombo.
Chinangu handizivi kuti tiunganidze maboka akasiyana siyana anoshanda nezveutano sekuona kwamuri kuita panzvimbo imwe chete kuti vanhu vabvunze zvavanoda kubvunza kuti vawane infomesheni yakakwana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mhuri zhinji dziri kurarama nemari iri pasi pemadhora maviri pazuva. Sezvo vanhu vakawanda vakuita mabasa emaoko, vazhinji havasi pazvirongwa zvemedical aid sezvo zvirongwa izvi zvichida kuti munhu abvise mari mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti vakagadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga ari kumusika wekutengesa fodya wetobacco sales floor. Izvi zvinotevera bata murefu bata mupfupi yakaitika pamusika uyu svondo rapera mushure mekunge varimi vashaya mari mumabhanga. RBZ yembenge yavimbisa varimi kuti vanokwanisa kutanga kutora mari inosvika churu chimwe chete chemadhora, vachizotora havo mari inosvika mazana mashanu pazuva munguva inotevera. Asi svondo rapera mabhanga ari pamusika weTSF akange opa varimi mari inosvika madhora mazana matatu chete sezvo vainge vachiti havana mari. Izva zvakapa kuti varimi vambovharisa musika uyu vachiti vainge vachida mari dzavo, zvakaitawo kuti pazodaidzwe mapurisa anodzivirira mvunga mupopoto. Mukuru weTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vaudzawo Studio 7 kuti dambudziko iri rakagadziriswa. Mumwe murimi wefodya vaJulius Mashiri vaudzawo Studio 7 kuti vakwanisa kuwana mari yavo inosvika churu chemadhora kubva kubhanga reCBZ. Asi vati dambudziko riri kuuyawo kana varimi vasina inonzi growers account inoratidza kuti varimi vefodya. Vamangudya vati vane chivimbo chekuti fodya ichabatsirawo mukugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari uye kumutsiridza upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Mukuzeya nyaya yemari iyi kumusika uyu tabata Dr. Mangudya.
Chinoitika ndechekuti izvo nguva dzimwe mabanks ariko, there are 13 banks pa auction floor. Zvatizivi distribution yacho kuti mabank marimwe magrowers akawanda sei. Saka pangakuita iya inonzi misalignment whereby one bank rohwakwarire mari yakawanda rimwe risina, imwe ine shoma, nokuti at least that information haizikani before the sale of the tobacco. Otozikana after the sale of the tobacco. Saka we are continuously monitoring that situation. Paneko zvino tikufara kuti dzamboedza kuti famba zvakanaka.
Ko mari dzavo dziya dzezvikamu zvishanu kubva muzana dzemaincentive vari kupiwa here?
Hungu tiri kuapa gore rino, tiri kuapa pamonthly. Pamonthly ndiyega yega unonga atengesa vaya topiwa mariko dzacho, topa 5%. Previously takavapa kuno ashoma asati aenda nekunyaya yemaaccounts acho ainge akadini, asaude zvakanaka kumabanks. Asi pane zvino tikufara kuti izvo tikuapa whatever they sell this month, to by end of the month. Longer to someone April, to by end of April. Kuti vanga idea able to have mari yavo vachigadzirawo kurima mu winter muno.
Tichitarisawo iyo fodya, Dr. Mangudya, yakakosha sei panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika nekugadzirisa dambudziko remari?
Fodya yakanaka zvikuru nekuti inotipa foreign exchange yakawanda kuita kuti Zimbabwe ibudirire. Tinga tichibhadharawo tichitengawo kana mafuta efuel, tichitengawo mafuta kana emakokeo, tichionza maraw materials kuti industry isumuke. Saka fodya yakanaka zvikuru in terms of foreign currency neemployment yaino creator muZimbabwe muno. Saka takaita izvo mafuta ya our foreign exchange heroes takuda kutibatsira nguva dzose. And that's why titi vechinga atanzwa kuti mari yashaya kumaauction floors, tototsumwa kuti zvifambe zvakanaka.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vari parunare muHarare.
Nyaya yekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera iri kutariswa kuzeyiwa zvakadzama kumusangano mukuru weUnited Nations CSW61 uri kuitirwa muNew York. Zimbabwe inoti iri kufara sezvo yakawana mukana wekuziya zvine udzamu matambudziko ari kutarisana nevanasikana pamwe nemadzimai pachirongwa chichange chichiitika mangwana. Mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinoona nezvemadzimai, amai Pauline Mpari waGwanyanya, vaudza Mavelas Muhlanganya weStudio 7 kuti vari kutarisirawo kuzopakurira zvavanenge vadzidza kuvanhu vedunhu ravo remufakose.
Zvinonyanya kuti tifare seZimbabwe zvinhu zvakaita kunge patinoti tiri kuda kuti titi musi wechipiri yatinoti side event yatiri kubata-bata nyaya dzekuratidza kuti child marriages kana kuti kuroorwa kwevana vari pasi pezera. Munoziva kuti mazuva apfuura aya kwakaitwa mutongo wakabuda zvakanaka, tikawanikwa vasikana vatatu vachinzi nyaya yavo yabuda zvakanaka vaihwina, kureva kuti takakunda seZimbabwe kuti hatibvumire Ati tombo da kuzvinzwa kuti mwana ari pasi pezera aroorwa kana kuti awanikwa kana kuita imba. Izvi zvichipa mutemo kuti unobva wasunga munhu anenge awanikwa aita izvozvo. Zvangofanana nemunhu anonzi abata chibharo kana kwatinoti kubhinya. Atichabvumira kuti titombonzwa kuti mwana ari pasi pezera waroorwa. Zvinopa mukana kuti kana mwana achinge anzi haabvumirwe kuroorwa ari pasi pezera kuti akwanise kuenda kuchikoro. Akwanise kuwanawo yatinoti sarudzo kana kuti choice in life. Kuti ndinoda kuitei, ndinoda kuita kosi here. Kana mwana achinge apfuura 18 years, ane kodzero. Ndopatinokwanisa kuwanika mwana ane kodzero yekuvhota, kuvhoterwa, uye zvachikwanisa kuwana sarudzo. Nekuti tinoona kuti constitution yedu yenyika yakapasa muna 2013 inopa kodzero kumwana kana ane 18 years.
Pane zvamuchaziya here panyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana, nyanya pamabasa nepanyaya dzezveupfumi?
Tabvezvo nekuti mwana iyeye anokwanisa kuti kana nyangwe pari pabasa ane 18 years anokwanisa kuziva kuti mabatirwo aya haaite yatinoti unfair labor practice, kunyimwa mari, kusenzeswa mahours akawanda, kutsoropodzwa kana kuti kusakocheswa. Tichipinza zvakare kuti izvozvi pane nyaya iri kutaurwa yekuti mabasa anoitwa yatinoti equal pay for work of equal value, kuti munhukadzi nemunhurume vakafanana kana vari pamabasa, kana vachiita basa rakafanana. Hapana anonzi nekuti murume ane maresponsibilities akawanda. Tinotoona vana mai vane maresponsibilities akawanda kupfuura evarume. Tochibva ipapo tabva paside event iyoyo, tiri kuita zvakare yatiri kuti women empowerment.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhengo dzeparamende chinoona nezvemadzimai, amai Pauline Mpari waGwanyanya, vachitaura vari kumusangano weUnited Nations kuNew York, naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munhau dzemutambo mumusha wechikwata chenhabvu cheGibbs United hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge makepekepe anyora peji itsva munhoroondo yenhabvu muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Oyo ndiwo mufaro uri mumhuri meGibbs United mushure mekunge chikwata ichi chakaita mashiripiti nekupinda mumin league stage yeCup Champions League mushure mekuita mangange 0-0 neTP Mazembe yekuDRC muNational Sports Stadium nezuro. Mukuita izvi, Caps United yave kuwana mari inoita iyo zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezviviri zvemadhora kubva kune veConfederation of African Football. Muredzi wechikwata ichi vafarejere vazivisa ivo kuti vatambi vavo vachagovana zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri zvemadhora, imwe yacho inenge yasara ichizoshandiswa apo vachakwikwidza mumin league stage. Pamusoro pezvo, makepekepe achawana mari yekukunda mumutambo wega wega yekunwisa chibodzwa kana zvibodzwa, pamwe nemari yekunge vaita mangange apo vachatamba mumin league stage. Mumwe mutambi wechikwata ichi, Dennis Dauda, ari kufara zvikuru nenhoroondo yavanyora.
I feel happy. Mufara because takwanisa kuachivha zvisati zvambowanikwa paKibs United since patene patoonekana ne30 years zvisati zvambowanikwa. So I feel great nematimates angu. Everyone I feel happy zvake pacho.
Kit manager wemakepekepe vatonga imufandaidza vanoti havasi kukwanisa nemufaro.
Zvinofadza because this is the first Caps that ever kupinda mu group stages. I think I can't explain it. Fara singaiti.
Caps United yamirira kunzwa kubva kune veCAF masvondo maviri anotevera kuti vachange vachitamba nezvikwata zvipi mumin league stage yemakundano aya. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko remari rakatarisana nenyika. Panguva yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kunzi vari kupedzera mari yenyika kunzendo dzavo, pamwewo nematambudziko emafashamu anoda rubatsiro.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318.
Sezvo nguva yedu yapera ragaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare.
Zimbabwe yokumbira vekunze mari inodarika 100 mamiriyoni yekubatsira vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenhu wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.